Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 14, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vari kungofamba nokuti vanzwa chete kuti kuno kunoda kuendwa. Saka chavo ishungu dzokungofamba, ishungu dzokungobuda munyika muno nekungombekuka ndokuya kunongonzi kumbeya kwavari kuita.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosimuka munyika vakananga kumusangano wezvemamiriro ekunze kuMorocco, asi vamwe vanoti vaMugabe vari kungopedza mari yenyika nenzendo dzekunze dzisingaperi. Vakarwa onde rusununguko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mphoko, vaIgnatius Chombo, vaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere ngavadzingwe mubato rezano PF nekuti vakonzera kusawirirana. Vashandi vehurumende votarisirwa kunzwa kubva kuhurumende panyaya yebonus, uye vari kutarisirwawo kuziya nyaya yekupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabuda munyika nhasi vakananga kuMorocco kwavari kunopinda mumusangano une chekuita nezvemamiriro ekunze weCOP22. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMugabe vabuda munyika nhasi vachienda kuguta reMarrakesh kuMorocco kwavari kunosangana nevatungamiriri vedzimwe nyika kuti vazeye nyaya dzezvemamiriro ekunze pamusangano weCOP22. Musangano uyu unopindwa nenyika dzakasaina chibvumirano chemubatanidzwa wenyika dzepasi rino chinotarisa nyaya dzemamiriro ekunze, kana kuti United Nations Framework Convention on Climate Change. VaMugabe vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze Amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaSimbarashe Mbengegwi, pamwe nemutauriri wavo vaGeorge Charamba, mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvemamiriro ekunze kana kuti Environmental Science by University of Zimbabwe, muzvare Melody Kutsanzira, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvikuru sezvo upfumi hwenyika hwakabatwa nekurima, uko kunobatwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze.
Kupiswa kunoitwa minda, hutsi unenge uchibuda ipapo unokanganisa zvakawanda, unokanganisa mamiriro edu ekunze. Zvekuti tinotoda kutotenda President Mugabe kuenda kwavaita kunzoko, avaitiitira zvakanaka kuenda kwavaita kumusangano wekuMorocco, musangano wakatikoshera zvikuru isusu sevanhu vanorima.
Zvichakadai, mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vati kunyange hazvo musangano uyu wakakosha, zvanga zvakakodzera kuti vaMugabe vatumire nhume pane kuti vashandise mari yenyika yakawanda vachienda ivo, iyo homwe hurumende yakaboka.
Vari kungofamba nokuti vanzwa chete kuti kuno kunoda kuendwa. Saka chavo ishungu dzokungofamba, ishungu dzokungobuda munyika muno nekungombekuka ndokuya kunongonzi kumbeya kwavari kuita. Nokuti pane zvimwe sezvakaita kumusangano ikokuku kwavari kuenda, vangadai vakangotuma Mai Muchinguri. Mai Muchinguri voenda kana neumwe director wavo muministry kana vaviri vatatu, voshandisa ndege dzinongofambawo nevamwe macommercial flights. Havachasumudzi ndege yese zvinoita vaMugabe zvokuti vanosumudza ndege yese kumhara kwega kwendege yese yavanenge vasumudza kutinoti chartered plane, vanogona kubhadhariswa matax anosvika 200,000.
Musangano uri kuitwa kuMorocco uchazeya nyaya dzekushandikwa kwemamiriro ekunze, nyaya dzemhando dzemoto, kuwanikwa pamwe nekuchengetedzwa kwechikafu pamwe nenzira dzingashandiswa kuti zvinhu zvifambirane nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Musangano wezvimamiriro ekunze uyu uri kuitwa panguva iyo Zimbabwe iri yedzimwe nyika muAfrica dzakatarisana nenzara iyo yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Remangwana rezvekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze harinawo kunyatsojeka mushure mekunge America yasarudza vaDonald Trump kuti vave mutungamiriri mutsva wenyika iyi. VaTrump nebato ravo remaRepublicans havawirirane zvachose nezviri kuitwa neUnited Nations kuedza kugadzirisa nyaya yemamiriro ekunze. VaTrump mukutsvaga rutsigiro vakati vanogona kusaremekedza zvibvumirano zvakaitwa nemutungamiriri wenyika yavo vavari kuzotsiva vaBarack Obama zvakaita secheParis Agreement icho chakatora makore akawanda kuti chinyoreranwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vashandi vehurumende mangwana vari kutarisirwa kusangana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere pamwe nevamwe vakuru vehurumende kuti vapedzise nezvenyaya yekuti hurumende ingapa here vashandi vayo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Mutauriri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaGeorge Mushipe vanoti sevashandi vehurumende vakaona zvakakosha kuti vavaniswewo nzvimbo dzekuvakira dzimba sezvo pasina chiri kufamba kubva kumakanzuru. Vamushipe vanoti vanotarisira kuti hurumende ichakoshesa zvichemo zvavo ikakasikawo kuzvigadzirisa. Panyaya yemari yekutendwa kana kuti mabonus, vamushipe vanoti vashandi vave nechivimbo chekuti vachawaniswa mari iyi gore rino sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavapawo chivimbiso. Vanoti chasara chete ndechekuti vapiwe mazuva achawanikwa mari idzi pamwe nekuti vachadziwaniswa sei. Ngatinzwei hurukuro yataita navamushipe.
Ichokwadi, hatisangana navakasukuwere chete. Tinosangana ivo nedare ravo nevamwe vese vanobva kumapazi ehurumende akasiyana-siyana nekuti hatisauri chirongwa ichingoita kunge chiri pakati pedu seApex Council naye vakasukuwere, asi kuti no chinobata vakuru vakuru vese vehurumende. Saka ndakukonfirma kuti musangano iwo mangwana tinawo zvechokwadi sa230.
Chii chikuru chingatarisirwa kuwanikwa nevashandi vehurumende kubva mumusangano uyu vamushipe?
Musangano wakatikoshera zvikuru nekuti pane nyaya yedzimba yemasenza about 100,000 or so takapromiswa nehurumende kuti tichapa vashandi vehurumende, chinova chinhu chatakagashira nemaoko matatu chaiwo. Saka kana zvikakwanisika mangwana acho tobva tasaenda nazvibvumirano zvacho zvekuti isusu sevatungamiriri vevashandi vehurumende naye hurumende yacho nerimwe bandiko rehurumende rinonzi UDCOP tiri kushanda tiri pamwe chete takadaro. Zvokuti pari zvino ubva izvozvi ndichiri muofisi kutaura kunoku mazita vanhu vari kungounza kuda kubata deadline yacho yanhasi inoyi. Vanhu vakatigashira zvikuru chirongwa ichochichi nekuti chirongwa chinoini chito nehurumende chinenge chichiri affordable kuti hatinoti chigone kunge chirefuta vanhu vashoma mari pamusoro aiwa, asi kuti even anotsvaira chaya rimushando hurumende agonewo kuti panopera gore apa kana first quarter yegore riri kupera iyi anenge ano imba yaanenge achibhadhira zvisingamurwadzi. Saka mangwana tinofunga kuti tichabuda chaizvo nezvinobatika panhau yekuwaniswa pekugara iyoyi. Chimwe chinhu zvakare ndechekuti izvozvi pane mabhengi atitaura nawo kuti vagouya nzaiya inonzi mortgage financing nekuti munhu anogona kana kuvakirwa dzimba dzingava kana 2-3 rooms kana 2-3 bedrooms wozowana hari kana 10 years kana 25 years achibhadhara but achigara mumba macho imomo.
Ko, panyayawo yemari dzekutendwa kana mabhonasi ipane chamati manzwa here kubva kuhurumende?
Mashoko atinawo ndekuti mutungamiri wenyika ino His Excellency vaMugabe tine mashoko ekuti tatara izvo kuti vashandi vehurumende ngavape kutendwa kwavo. Isu hatisina doubt sauri kutarisa kuti inouya.
Vanga vari mutauriri weApex Council vaGeorge Mushipe vari parunhare muHarare neStudio 7.
The voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeDemocratic Republic of Congo asiya basa. VaAugustin Matata Ponyo vasiya chigaro nhasi muvhuro sechibvumirano chezvematongerwo enyika chichawedzera utungamiri hwavaJoseph Kabila nekudzivirira mhirizhonga. Panga paine kunetsana kune chisimba muCameroon pakati pemapurisa nemagweta ari kurangwa mabasa svondo rapera. Cameroon ine ndimi mbiri dzinocherechedzwa dzinoti chirungu nechifrench. Asi magweta anodarika chiuru ari matunhu enyika anotaura chirungu ari kuramba kudzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvaari kuti kushandiswa kwakanyanya kwefrench munyaya dzemitemo. Mutungamiri weChina akurokotedza vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika yeUnited States muhurukuro yavo yekutanga nenhare. Nepfenyuro yehurumende yeChina yeCCTV yati vaShi Jinping navaDonald Trump vabvumirana nhasi muvhuro kusangana nekukasika kuti vakurukure ukama hwenyika mbiri idzi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kunyange hazvo kanzuri yeHarare ichiti iri kutora matanho kudzivirira zvirwere zvemudumbu zvinogona kukonzerwa nekusanaya kwemvura kwemwaka wa 2016 kusvika 2017, zvakanaka vagari vemuHarare pamwe chete nevanomirira vagari vanoti zviito zvekanzuru zvinogona kutowedzera kupararira kwezvirwere. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mvura yakatanga kunaya muguta reHarare svondo rapera, kune vamwe vagari mufaro wekuturika kwemvura uri kudzorwa nekutyira kuti panogona kutanga zvekupararira zvirwere zvakaita sezvemanyoka, cholera netyphoid. Kunyange mvura iri kunaya, kanzuru yeHarare haina mari yemishonga yekuchenesa mvura iyi uye kuwanira vagari vese mvura inovakwanira. Izvi zvapa kuti vamwe vagari vaende kunochera mvura kumatsima asina kuchengetedzwa. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare vhiki rapera vanoona nezvezvirwere nekupararira kwazvo mukanzuru yeHarare, Dr. Kudzai Masunda vakati kanzuru yatora matanho akawanda kudzivirira kupararira kwezvirwere izvi.
Tine matanho atatora yekuti tikwanise kuti tidzivirire kuti zvirwere zvemanyika zviitike. Zvakasangana nekusangana nevatapi venhau kuti tivaudze nezvezvirwere zvemanyoka, uyezve kuti vamwe vedu vari kupindawo munharaunda dzemuHarare vachiudza vanhu nzira dzavangaita kuzvidzivirira uye kubata zvirwere zvemanyoka.
Dr. Masunda vanoti avo sekanzuru vatotanga kuona kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kurwara nezvirwere zvemudumbu. Asi kunyangwe kanzuru ichibvuma kuti zvirwere izvi zviri kukwira, yakabudisa mapepa nawo kuti iri kuzovharira mvura vese vane zvikwereti. VaPrecious Shumba vesangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vari kushoropodza zviito zvekanzuru vachiti kusapiwa mvura yakakwana pamwe nedanho ratorwa rekuvharira vane zvikwereti mvura zvichapamidzira dambudziko rezvirwere zvemudumbu izvi. VaShumba vakapomerawo kanzuru yeHarare mhosva yekusashandisa homwe yemvura yekanzuru nemazvo.
Chikuru chatiri kuona chiri kuitika ndechekuti pane kusawirirana pakati pemadepartment. Department rehutano rinotaura zvechokwadi kuti vanhu vari kutambudzika nenyaya yezvirwere. Asi dambudziko riri kuitika nderekuti vari kutsvaga mari wekanzuru weCity Treasury neHarare Water vari kunyanya kutarisisa nyaya yekuti vanhu vari kufunga kuti vanhu havadi kubhadhara. Asi chokwadi ndechekuti vanhu vane matambudziko ekushayiwa mari.
Muzvai Grace Mafisha, mumwe mugari wemuHarare, vakurudzira kanzuru yeHarare kuti imbomira zvekuvharura ruzhinji mvura, vakati kushayisa vanhu mvura imviromviro dzekuraya vagari sezvakaitika muna 2008 na 2009 apo pakaita chirwere chekolera.
Zviri kuitwa neHarare City Council zvekuda kuvhara mvura hatisi kuzvifarira sesu macitizens, nekuti iye zvino mvura kana ichinge yavhara zvirwere zvichatanga kupararira. Mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvatanga kupararira, zvirwere zvakaita setyphoid, midumbu, diarrhea zvichapararira especially kuvana.
Mahamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano anoratidza kuti chirwere chekolera netyphoid zvikapararira, kanzuru pamwe nehurumende havagoni kuzorapa ruzhinji pasina mari inobva kumasangano akazvimiririra. Pakambopararira chirwere ichi muna 2008 na 2009, nyika dzakaita seAmerica, Britain nesangano reEuropean Union ndidzo dzakazomiramira kubatsira Zimbabwe, iyo yaitatarika kubatsira varwere. Sangano reWorld Health Organization rakati vanhu vanopfuura zviuru zvina vakafa panguva iyi nokuda kwekolera. Ndangariro dzenguva iyi ndidzo dzotyisa ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekugara munyika yeBotswana zvinoti zviri kutyira upenyu hwazvo sezvo mapurisa emunyika iyi ari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu ava. Zvinonzi pane mumwe mudzimai, amai Sipho Ndlovu, vakapfurwa nemapurisa emuBotswana mazuva mashoma apfuura vachifamba nemurume wavo anonzi haana mapepa ekugara munyika iye. Mwedzi wapera, mumwe murume vaWayne Marova vakapfurwa paziso nemapurisa emunyika iyi vachinziwo vainge vasina mapepa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi, vaJohn Tembisa, vanoti havana magwaro ekugara munyika iyi asi vanoshanda papurazi apo vanochengeta zvipfuyo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumusha. Vanoti zuva nezuva vanotyira upenyu hwavo nekudzoserwa kumusha zvichitevera kupfurwa kuri kuitwa vanenge vaedza kutiza mapurisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakapotera munyika iyi nenyaya yeupfumi hwenyika nezvematongerwo enyika zvisina kumira zvakanaka. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navatembisa.
Mararamiro acho sesu wangu kwakaoma. Kwakaoma kutorarama nenyasha zuva nezuva ngogara takavanda, ukangonzwawo kuti kwanzi nhasi vari muroad then kubasa hautoindi. Izvezvizvi nezuro chaiko chaiko manheru kuma 5 o'clock vanhu vakatoti vaibva kumabasa vakadanuka kudoti dzakavhara mota, vamwe vakatotorwa, vamwewo vakaita zvokutojamba vakatiza. Hava hakutombogariki kunoku tototi isu ko ava vana vamabhena dai vachimbouyiwa uno kuda vachimbotibetsera vachimbotaura vona kuda zvingaita nani. Hakutombogariki isu vangu kunoku kwakatoma fanika mwedzi unoyu vaitoona kutotizvo pakutoindiwa kuma holiday aDecember. Kwakaoma.
Tiri kunzwa kuti pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe vakawanikwa vachipfurwa neivava vanochengetedza nzvimbo dzakadai dzekumabhodha veimmigration. Zviri kufamba sei?
Takatozvinzwawo but kunonzi hanzi kuda vakanga voda kutiza saka ndokubva vodini vopfurwa.
Imi munoita basa rei uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvandiri kutoita kunoku izvizvi ndotogara mumasimu chero kuhora izvezvizvi handina. Pamwe ndogona kuzopiwawo mari yacho kwapera mwedzi miviri, ende mwedzi miviri yacho haushatuhwi yose, ende mari yacho mapei acho inenge ichinga 600 pfuura. Wozoona idzi dzokuti uchipuwa iri 1.2 wozopuwa zvikana 600 kosara zveimwe. Saka tinogara kumasimu kunonzi kumakeke posi pakatovanda kuti undoshanda zvakaita somataundi muri nani, hazvitomboiti nokuti hamugariki.
Munenge muchiita basa rei?
Totochengetawo mbudzi nehuku dzavo vadzvana.
Kumusha mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kumbodzosera imwe mari kumusha?
Kumusha ndotori nemhuri ine vana 7 then vazukuru i4.
Avo ndava John Tembisa, chitsvarwa cheZimbabwe chinogara kuBotswana, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kwakare kuBotswana. Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenavu chemawarriors chiri kuratidza kuti chiri munzira yakajeka apo chakananga kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations. Chikwata ichi nezuro chakadambura Mataifa Stars ekuTanzania 3-0 mumutambo wekuedzana masimba, izvo zviri kugutsa veruzhinji kuti mawarriors achanokwikwidza zvine mutsindo kuAFCON. Vanhu havana kuuya kunhandare sezvaitarisirwa, asi vashoma vacho vaivemo vakanakidzwa nematambiro echikwata chavo, icho chakawana zvibodzwa kubva kuna Knowledge Musona, Nyasha Muschekwi pamwe naMatthew Rusike. Zvakabuda pamutambo uyu zvakakosha kumawarriors, kwete mugadziriro yavo yeNations Cup chete, asi mumaFIFA World Rankings zvakare, sezvo veFIFA vachishandisawo mitambo yakadai kugadzira mamiriro ezvikwata muurongwa hwepasi rose mumakwikwi akasiyana-siyana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Mutsigiri weDynamos vaObed Masotore vanoti zvakaitika neTanzania zvinobatsira kutyisidzira zvikwata zvanga zvitarisira Zimbabwe pasi kumaAfrica Cup of Nations, vachiwedzera ivo kuti iko zvino Zimbabwe iri kuenda kuGabon ine chiremerera.
Vakomana vari kuratidza kuti vari kuziva zvavari kuita, and zvakanakirawo mapreparations edu tichienda kuCup of Nations. Maresults akafanana neaya against timu dzakafanana naTanzania dzinova timu hombe muAfrica dzinoita kuti tiinde kuCup of Nations kuya tisingatarisirwe pasi.
Aimbotambira mawarriors neCapes United, Alois Munjira anoti kukunda kwemawarriors zvinhu zvinofadza zvikuru.
Vakomana vatamba zviripo. Obviously number 1 pekutanga is the result. Result was very good. Tandisinga doubt pa team yedu ndechekuti talent tinayo.
Asi Munjira anoti pachine zviviri kana zvitatu zvinoda kugadziriswa mawarriors asati ave kurota zvekutora mukombe wemuAfrica.
Defensively ndiwo patinokwanisa patinoti tofarira kuti tigadzirise mchana.
Mutungamiri weZipa vaPhilip Chiangwa vakavimbisa mitambo nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seEgypt neIvory Coast mawarriors asati asimuka kuenda kumaAfrica Cup of Nations. Asi vatsigiri venhabvu vanoti zveZipa kutenda maruva wadya chakata. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe nhasi masikati chatanga mitambo yezvikwata zvitatu zvisingafadze apo charohwa neSri Lanka nemawickets masere mumutambo wavo wekutanga mumitambo iri kusanganisawo West Indies. Zimbabwe ndiyo yatanga kukanda bhora ndokurova maranzi 154 mushure mekushandisa mawickets avo ese. Peter Moore ndiye abuda nemaranzi akawanda mushure mekukanda 49 achiteverwa nakapten wavo Graham Cremer uyo akandawo 31 chete. Mukutevera, Sri Lanka haina kutora nguva kudzura maranzi ayo Zimbabwe yakanda ndokusvitsa maranzi 155 vachine mabhora 153 mumaoko avo. Zimbabwe ichadzokera munhandare nemugovera apo iri kusangana neWest Indies kuQueen's Sports Club muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vaimbo vevarwi vehondo yerusununguko vanoti ukama hwavo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unosimba chete kana vakadzingwa mubato reZANU PF vakadzoswa, uye havacharegi vana mucheka dzafa vachiita madiro ajo jina mubato reZANU PF. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagavhana gungano rakaitwa muchino inezuro varwehondo yerusununguko vanoti nhengo dzavo dzakadzingwa mumusangano dzinosanganisira sachigaro vachristopher mutangwa mutauriri weboka iri vadouglas mahiya pamwe nemunyori mukuru vavictor matemadanda dzinofanirwa kudzoswa nekukurumidza kuti ukama hwavo nemutungamiri wenyika varobert mugabe hudzoreredzwe Vanoti zviri pachena kuti bato rezanu PF richakundwa musarudzo dzichaitwa muna 2018 kana zvinhu zvakasagadziriswa mumusangano. Mumwe wakarwawo nderusununguko amai Angelini Chamboko vekuHarare vanoti utungamiri hwavo hunofanirwa kudzoswa mumusangano nekuti havana kupiwa mukana wekuzvidzivirira uye zvakaitwa nevanhu vasina nhoroondo yehondo yakati tsvikiti.
Ndinoda kuziva kuti makomrade akadzingwa. Komrade Mahiya, Komrade Matemadanda, Komrade Mutsanga, Komrade Nando, waita marebrosi pakuti chii? Mirai makomrade, waita marebrosi pakuti chii? Takazvinzwa zvichitaurwa naVice President, pekezera mupoko. Mari yakatukwawo munangagwa, Vice President. Mirai makomrade, haana kudzingwa, nanhasi aripo. Ava vanhu ava, nhasi vakaoka. Mirai kana makomrade.
Varwe vesununguko ava vanoti vaneta nekushungurudzwa nevanhu vavanoti vakapinda mumusangano nyika yawana kuzvitonga kuzere avo vave makurukota ehurumende vakaita semumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vafekezela mupoko gurukota rezvematunhu vasezi yakasikuwere gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo uye gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika Dr. Ignatius Chombo vamufoko vakanzi vaiita zvavo zvekuchata kumaputo Mozambique vamwe vachirwa hondo yechimurenga
dzingwe mumusangano nepo yakagarira vanhu dare mirai mukomiti yacho iyeya mudisinary komiti rudzika vanhu muna Vice President pekezera mupoko waitaura nezvemuchato wavo kumaputo muna 1977 makomrade achirwa hondo handitika wani nyarare makomrade kasukuwere arimo mukomiti iyoyo hatisati tanzwa kana nhoroondo yababa vake yekuti vakaitei muhondo na amai Grace Mugabe warimo nachinamasa arimo ari kutinyima mari yaschool fees asi wakadzinga makomrade mupati
Munyori mukuru anomiririra varwi verusununguko mupolitibiro yezanu PF uyezve vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai vakaratidza kutyiswa nezvivindi zvevanhu verusununguko zvekunyomba vakuru vehurumende vanoti ivo kana zanu PF haina simba rekusarudza vatungamiri vevarwi verusununguko. Vasekeramai vanoti kusvika pari zvino hapana kushandurwa utungamiri hwevarwi verusununguko kumahofisi avo asi tsananguro iyi haina kufadza varwi verusununguko avo vakatanga kusvevedzera vasekeramai avo vangavoda kuramwa kuenderera mberi nekutaura Varwe rusununguko avo vakaramba kutaura nemunyori mukuru mubazi ravo retired brigadier yavo tatafumanei vavanoti kubva pavakaita musangano naPresident Mugabe hapana shanduko zvinhu zvakatonyanya kuvaomera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika varobert mugabe yekuramba vachiita nzendo dzekunze vanhu vakawanda vachiti dai vasimbisa kugadzirisa matambudziko makukutu akatarisana nenyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika varobert mugabe vanosimuka munyika vakananga kumusangano wezvemamiriro ekunze kumoroko Vakarwa hundu yerusununguko kwa wanoti mutewedzero mutungamiri wenyika vapelekezela mpoko va Ignatius Chombo, va Jonathan Moyo na va Sevia Kasukwere vanofanira kudzingwa mubato rezano PF nekuti vakonzera kusawirirana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 14 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ugabelo uthebonise sonke isikhathi vele yena akakhathaleli abantu baseZimbabwe, akalandaba lokuthi vele bacabanga njani imali yelizwe evele ingekho ukuyisebenzisa ngendlela sisawubuhlungu ngoba siyazi ukuthi khona ilizwe lezibagalila mali.
Umongameli Robert Mugabe usuke lamhla elubhekise kwele Morocco emhlanganweni wokuhlaziya ezomkhathi owe-COP 22 kuhambo seludale inkulumo abaningi besithi kaluncedi ilizwe.
Ya indaba lezi zithelela ulaka njalo siyahlupha ngenxa yokuthi ke kumele wona omabili amagovernment ahlalisane phansi kukhulunyiswane ngazo.
Amapolisa aweBotswana adubule alimaza wesifazane weZimbabwe ongene kulelo lizwe okungekho emthethweni ngesikhathi esithi ubebalekela lamapolisa. Ngesikhathi umhlaba unanza namhlanje ilanga le-International Day of Diabetes, inhlanganiso ephathisa ngosizo lwakuqala eZimbabwe Red Cross Society ithi udubo lwesifo sechukela esediabetes luya lokhe luqhela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe usuke lamhla elubhekise kwele Morocco emhlanganweni wokuhlaziya ngezomkhathi owe-COP 22. Mugabe ubekhatshwe ngumphathi ntambo wezemvelo unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri, umnumzana Simbarashe Mbengwegwi owezobudlelwane lamanye amazwe kunye lonobhala obona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana George Jaramba lezinye iziphathamandla zikahulumende. Uhambo lukaMugabe lequla lakhe seludale inkulumo abanye besithi kanti vele luncedani ilizwe lona liphakathi kodubo. Umhlangano webandla lezano PF wePolitbureau wenziwa ngolwesibili wenziwe lamhlanje ngoba umongameli ubelungiselela lolu hambo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazo womnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ugabelo uthebonise sonke isikhathi vele yena akakhathaleli abantu baseZimbabwe, akalandaba lokuthi vele bacabanga njani imali yelizwe evele ingekho uyisebenzisa ngendlela sisawubuhlungu ngoba siyazi ukuthi khona ilizwe lezibagalila mali. Kodwa yena sonke isikhathi lapho ukubizwa khona abongameli lalapho kungadingeki ukuthi khona iZimbabwe ibe khona, yena uyazifaka nje ngaso sonke isikhathi. Kodwa siyazi ukuthi khona kwesinye isikhathi uthatha lelo thuba elokho esenzela ukuthi ayobonana namadokotela ephume elizweni sengathi uya hlangana labanye abongameli ngoba yena impilo yakhe siyazi nje ukuthi iyimpilo leyana yokuthi umuntu omdala ogulayo. Kodwa ke akavubi konke lokhu, kuyadanisa kakhulu ukuthi wena usebenzisa imali elizwe ngale ndlela.
Akula muntu yini okuthiwa ngesilungu ngu-advisor ongamcebisa ukuthi kathi ihambo lezi ngezani?
Uhulumende wezana uPF ugcwele amagwala kakhulu. Umgabe sebamenza lokho esingathi thina uNkulunkulu wabo. Ayikho nje into ayikhulumayo abayithukisayo. Sizwa kuthiwa abanye amaminista xa bekhuluma laye bakhasa beguqa maybe nxa umuntu efuna ukukhulula umgabe uyakhona ukuthi ahambe eguqile ehamba uma umude elanda umgabe kambe abantu abanjalo bangakuzami umgabe vele babesaba ngendlela ebuhlungu kabi ngendlela abusa ngayo umgabe akula umuntu ongamphikisa kule ahulumende ayiphetheyo lapha kungakho sisizwa abanye besithi hayi akasi uzabusa kanjalo 2018 umfaka futhi kambe kuyini umuntu onomgari ole 92 years ofele oseziphelele enje asazi ukuthi khona wababambangani kodwa kuyadanisa ukuthi thina abantu basezimbabwe sibe silokhu sibuswa ngabantu abale ngqondezi.
Alo ke ngumnumzana Walter Sinungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma le studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Amapolisa aweBotswana adubule alimaza wesifazane weZimbabwe ongene kulelo lizwe okungekho emthethweni ngesikhathi esithi ube wabalekela. Lesi sehlakalo sesibili phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo esesichiye abaningi bebambe owangaphansi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHaveron.
OweZimbabwe ongaqanjwanga ngegama usesibhedlela esenyangakwe eFrancis Town lapho ayelatshwa khona lokhu ngemva kokudutshulwa ngamapholisa ngeviki edluleyo imathathakusa elomngane wakhe wesilisa. Amapholisa akafisanga ukukhipha okuningi ngodaba lolu ukuthi kwenzakalani ngelanga lokudutshulwa. Wesifazane lo ubikwa wadutshulwa kuzinqa ngesikhathi amapholisa edinga abangena eBotswana okungekho emthethweni. Isikhulumisa amapholisa umnumzana Witness Busija uyala ukukhuluma lolu daba esithi kusesemasinya ngoba yisacwayisisa ukuthi kwahamba njani kweZimbabwe aze edutshulwe. Wesilisa wayelomama wadutshulwaya ugcinwe emapholiseni laye kunakanelwa ukuthi wangena eBotswana okungekho emthethweni. Kodwa abeZimbabwe abafana lonkosikazi Mercy Khumalo bathukuthele ngesenzo sokuqhubeka kudutshulwa kakhulu abantu bengahlomanga umlando wabo kuyikungena eBotswana okungekho emthethweni.
Ya indaba lezi zithelela ulaka njalo ziyahlupha ngenxa yokuthi ke kumele wona omabili amagamenti ahlalisane phansi kukhulunyiswane ngazo.
Umnumzana Jabu Ndiweni la ekazwisisi izehlakalo lezi.
This is the second shooting in a space of less than 2 months. Another immigrant isibulewe, idutshuliwe. Kanti khona umthetho onjani ukuthi khona amapholisa nxa izingela ama-immigrants bahamba bethule umbhobho bebadubule? Ethi amaZimbabweans they are just harmless. Ngabantu abulapho ukuthi bezozidingela imisebenzi ama-peace jobs ukuthi bakhole imadlana encane. Umuntu uyabusumdubulela nxa ukuthi usezimeni esinjalo.
Abanye balombono wokuthi mhlawumbe leBotswana selidinwe ngenengi eleZimbabwe lithukulela lizodinga imisebenzi selizama ukufaka ukwesaba njengendlela yokwenqabela ukungena eBotswana okungekho emthethweni. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngeSagabron kweleBotswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Lokhu sikudaba olufanayo uhulumende uyavuma ukuba izizalane zakhe zihlangana lezehlakalo ezinzima ezesabekayo ngesikhathi ziphindiselwa ekhaya lapho zitholakala ezingelangwalo ezifunakalayo ikakhulu kwele South Africa leBotswana. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungalesi sizathu uhulumende ethi ukhangelele ukulobelana isivumelano lohulumende weSouth Africa esememorandum of understanding MOU ekuqaliseni ngomnyaka ozayo ka-2017. Ethi ukhangelele ukuthi lokhu kuzosiza ukuthini izalwane zakhe ziyesebenza ngokusemthethweni ngakumakhelwane ezansi kuqalwa eBidebridge idolobho elisemngceleni wamazwe womabili. Osaphethe uhlangothi lozokhulumisana lamanye amazwe kugatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Langton Ngorima uveze lokhu emkhosini wokugqiba uhlelo lweminyaka emibili obeluqhutshwa ngabenhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, lokutholisa usizo kulabo abayabe bexotshiwe kwamanye amazwe ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo. UNgorima uthi labo abakade betholakala bekulesi simo bebehlangana lobunzima ngoba kungekho ababengakwenza njengoba bayabe bebuyiselwe ekhaya bengelalutho. Abanye babo begcina sebengabaphila njengezibonda. Lokhu yikho kwazala ukusungulwa kwendawo zokwamukela abantu ezama-reception centers ngaphansi kwaloluhlelo kusetshenziswa imali yosizo eyavela kuhulumende weSweden lwezigidi ezintathu zamadola $3 million.
Literally dumped in Baybridge. Most of the time they found themselves.
Bebemane balahlwe nje eBaybridge. Iningi labo begcina sebebuyela njalo kwele South Africa. Iningi bekuyabe kungabachiwe impahla yabo khona eSouth Africa, abanye bechiye iholo labo. Kuthi kwele Botswana bebetshaya kanzima, bechiwa emgceleni, belimele bedinga usizo, okwenza sasungula indawo yokubemukela.
Lokhu uNgorimethi kuza ngemva kokubonisana okube khona phakathi kwamazwe omabili ngesikhathi kungenwa umhlangano wezokuthengiselana oweZimbabwe South Africa Bi National Commission kunsukwana isanda kwedlula, lapho ele Zimbabwe elethule khona lumbono wamukelwa.
The process will decide that a farmer who wishes to elect to recruit workers in Zimbabwe.
Lokhu kuza kwenza ukuthi umlimi ofisa ukuqhatsha izisebenzi eZimbabwe kuzamele enze njalo khona eSouth Africa besebenzisa kule ndawo yeLabor Migration Center bese bebhalisa angakho. Abangakithi ke abayabe bekuleyo ndawo bese bephathisana layo ukumtholisa lezo zisebenzi kusayinwe ama-contracts ukuba sebeqhatshiwe.
Abenhlanganiso ephathisana loZulu lapho ebhekane lenkinga ekwamanye amazwe ye-IOM Zimbabwe balemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithathwa ngamazwe amabili la. Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo kiyo ku-IOM Zimbabwe umnumzana Rangarait Gere alichaze njengenyathelo elihle.
Siyajabula kakhulu ngombiko lo ngoba sibona izanceda kakhulu ukuregularize employment of ama Zimbabwean citizens kwele South Africa. Kutsho khona ukuthi nxa umuntu kade eza cross uLimpopo ayi South Africa edinga umsebenzi emaplazini ongaphandle kwemthethweni, lapho angagcina eabuswa kumbe ehlangana lezinye inkinga. Kodwa lokhu nxa sokusenzwa kulandela indlela esemthethweni, kusenzwa nguhulumende, sibona kuzanceda abantu bethu kakhulu.
Uthi Gerethi kungumthwalo wakhe uhulumende ukunakekela izizalwane zakhe ngokuphuma le mithetho ephathisa ukukwenza lokho okufana lalesi sivumelwano.
Siyavumelana lakho lokho kakhulu, njalo sile realization yokubana konke okwenziwayo elizweni kwenziwa kusemthethweni kulama relevant acts asigayidayo lathi ekusebenzeni lo hulumende ukusupporta ama-communities esisebenza lawo. So i-primary responsibility yebo ngekahulumende, kodwa siyananzelela ukubana kulama-constraints akhona kuma-resources sisebenza lo hulumende, sithunganyelwa nguhulumende ekwenzeni umsebenzi lo.
AbeSweden bona bathi bezoqhubekela phambili betholisa usizo kuZulu weZimbabwe lanxa bebhekane lenkinga yokunakekela abangena kulelo lizwe bevelela eSyria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-fast 8 lapho sizaba sixoxa khona ngehambo zikamongameli Robert Mugabe ezigoqela ukuya kwakhe emhlanganweni we-Conference of the Parties COP22 eMorocco esiya khona lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 4930 6065 la ku 15460 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano wamabandla abusaya kwele Germany ubikwa ususekela umphathintambo wezobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Frank Walter Steinmeier ukuthi abe ngumongameli olandelayo walelo lizwe, ethatha isikhundla esizathiwa nguJoachim Gauck. Inhloko kahulumende ele Democratic Republic of Congo isichiye umsebenzi. umnumzana Augustine Matata Ponyo wazise ukuba usesuka kuleso sikhundla lamhlanje njengendlela yokutshengisa ukuthi akasekeli isinqumo esithethwe umongameli Joseph Kabila sokuqhelisa isikhathi sakhe sokubusa lelo lizwe. Esakhankasa osekhethwe ukuba ngumongameli omutsha welemelika umnumzana Donald Trump utshilo ukuba uzaxotsha bonke abantu bokuza abangelangwalo zokuhlala kulelo lizwe esemthethweni abayizigidi ezedlula ezilichumi 11 million. Izolo uTrump utshele intatheli izindaba ZCBS News ukuthi uma esekhethe isikhundla sikamongameli ngomnyaka ozayo ka-2017 ukhona ukuthi aguqule ingqondo zakhe ngokuphathelane lokuxotshwa bonke laba bantu. Okwamanje uthi uzabhekana lalabo abaphuma kwamanye amazwe abalamacala. Ukuze sizo ukuthi lokhu kuziphatha njani izalane zeMelika, uMike Hobe uxoxele umnumzana Dom Hill.
I mean, if they committed crimes, they should be extradited back to the countries that they originated from.
Ngombono wami ngiyavumelana laye umnumzane Donald Trump. Uma ungumuntu ongenawo amaphepha okuhlala kuleli lizwe olusemthethweni, uphuma kwelinye ilizwe, njalo ulecala la eMelika, kumele uxoshwe ngempela. Uthi labo asebele isikhathi eside bephilela kuhle lapha eMelika bengaphula imithetho. UTrump kumele abashiye ngoba benza umsebenzi ongafunwa izizalwane zeMelika eziningi. Lokho kuyasiza umnotho wethu. UTrump kumele aphathe kuhle abantu abokuza ngoba eMelika lasungulwa ngabantu abaphuma kwamanye amazwe abokuza.
Lokho umnumzana Dom Hill isizalane seMelika wexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwele Washington DC. Ngesikhathi lamhlanje umhlaba unanza ilanga leInternational Day of Diabetes, inhlanganiso ephathisa ngosizo lwakuqala eZimbabwe Red Cross Society ithi udubo lwesifo sechukela esediabetes luyalokhe luqhela eZimbabwe, ngakho ke osokudingakala ukuba uZulu abe lolwazi olweneleyo lokuguqula impilo yakhe ukuba ezivikele kulesi sifo singakamhlaseli. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Umqondisi obona ngezokucubungula enhlanganisweni le eyeZimbabwe Red Cross Society, uDokotela Munyaradzi Mujuru, uthi kuqakathekile ukuba abantu bazi isimo sabo ngokuphathelane nalesi sifo, njalo bakhethe ukuphila impilo ebavikela ukuhlaselwa yiwo ngoba umkhuhlane lo usubhahile emhlabeni jikelele.
Diabetes has become one of the major global health problems that we face.
Diabetes yisifo esoludubo olukhulu kusikhathi esikhiso se-21st century emhlabeni wonke. Kulokwe ngezelela hathi kumazwe asethuthukile kuphela, kodwa la kumazwe asathuthukayo afana leZimbabwe.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Zanga Chikweza uthi udubo olukhulu ikusilela kolwazi lakuZulu ukujikelele olungenza ukuba abantu baphathiseke, ethi kunje layikakwazi ukuba idiabetes kuyini.
Idiabetes angakwazi idiabetes. Ya ngifuna ukufundiswa phela, ngifuna ukufundiswa idiabetes ukuthi yahamba njani.
UDokotela Mujuru uthi kulezitshengiselo ezimbalwa ezikhomba ukuba umuntu angaba ele-diabetes ezigoqela ukufuna ukunatha amanzi zikhathi zonke emini lebusuku, ukuhlaselwa indlala amahlayana okwenza ukuba udle zonke izikhathi lasebusuku, lokuchitha amanzi kaninginengi. Ethi khona kulezinto ezintathu ezibangela isifo lesi.
Primarily because of three things. People are...
Yona i-diabetes ibangelwa izinto ezintathu. Ukudla okungalunganga, okulechukela eningi, i-carbohydrate, lamafutha, impilo umuntu angaqinisi umzimba ngama-exercise, kunye lokwanda kunada utshwala, lokunye okunjalo.
Umujuru uthi lesi sifo siphazamisa impilo kahle yabantu njalo siphazamisa ukukhululeka komuntu ukuba ehambe ezenzela imisebenzi yakhe. Siphinde senelise ukubulala umuntu ngoba silakho ukuba umuntu eqhunywe izitho zomzimba sibangele njalo ukuba ahlaselwe isifo senhliziyo lezinso. Inhlanganiso yeZimbabwe Red Cross Society ithi yethekelela endaweni ezijeneyo zelizwe ihlola abantu kungela mbadalo njalo ifundisa ngalesi sifo. Iqhuba njalo uhlelo lunye nsuku zonke emahofisini abo. Umuntu uyabe ekhangelelwe ukubhadalela umuntu wokumelapha kuphela nxa kuyukuthi uyabe efunyane elaleso sifo. Namhlanje amazwe omhlaba ananza ilanga lokulumikisana ngomkhuhlane lo owechukela ele International Day of Diabetes. Ngakho ke lezi nhlelo zenziwa phansi kokunanza leli langa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Udubo lokusilela kwamanzi elupane esigabeni seMathebeleland North lubikwa solunganeno. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalo ludaba ekhona le elupane.
Kulomutsho ohlala ukhulunywa ukuba amanzi ayimpilo njalo lokuthi uma kungela manzi akulampilo. Ngezinye izikhathi kuyabe sengathi kudlala kodwa izakhamizi zelupane sezikwazi ukuba lokhu kutshoni ngempela. Inkampani yezinwa etholisa uzulu amanzi isiyanelise ukutholisa abelupane amanzi empompi asuka ezibholaneni zabo ezine. Idolobho lelupane lisesigabeni esingatholi izulu elinenyi ngakho izibholane zaziphange ziphele amanzi kumbe ukufa okwakubangela ukuba izakhamizi zibhekane lokusilela kwamanzi okwesikhathi eside. Kodwa lolu dubo seluyinganekwane kulandela ukusebenza kwezinwa ukutholisa leli dolobho amanzi empompi ngemva kokuvula okusemthethweni isitishi samanzi eselupane water treatment plant esiqale ukusebenza ngompandula sidonsa amanzi edamu lebubi lupane. Umnumzana Christopher Mazibisa usomabhizimusi welupane ongumgcini sihlalo njalo welupane Residents and Ratepayers Association yena ubike ukuba uyathokoza ngoba abantu sebezathola amanzi ahlanzekileyo.
Kuthi besenza ukusurvive ngokuhamba siyecela kuma-villagers emaceleni khona kwamabholi senza ukuthi silathi nxa sifika lo mabholi committee ugcina usukhipha something like $5 iyabuza ukhange inyanga yonke.
Unkosikazi Doreen Mpunzi isakhamuzi selupane yena ubike ukuba omama bebeqeda isikhathi eside bedinga amanzi okunatha lokusebenzisa endlini njalo uyajabula ukuba amanzi asetholakala lula. Ilupane ingamakhilomitha alikhulu lamachumi ayisikhombisa lane ukusuka kobulawayo. Idolobho leli laba lidolobho elisakhulayo leMathebeleland North ngomnyaka ka-1999 lazothuthukiswa njalo lisiba yisigodlo ngo-2007. Okwesikhathi eside idolobho leli belingela ntuthuko ecacayo ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo okwesikhathi eside. Amahofisi kahulumende elupane ngesinye nje sezakhiwo esikhombisa intuthuko encane. Ilupane State University ngeyinye yamakolishi emfundo yaphezulu elokhe isakhiwa njalo uhulumende umatasatasa ngemizamo yokwengezelela izakhiwo kuleli kolishi. Ukusilela kwamanzi bese kubangela ukuba izisebenzi zikahulumende zengatsha ezehlukeneyo, izisebenzi zeLupane State University kunye labafundi behluleke ukuhlala edolobheni leLupane. Umphathi weLupane State University uDokotela Nomandiweni uthi ukuba khona kwamanzi kuzanceda kakhulu.
Uhlelo lwezinwa lokusiphathela amanzi eLupane siyalibonga kakhulu ngoba sekutshintsha impilo zabantu njalo kuza kwenza ukuthi idolobhanyana lethu leLupane likhule masinyane kakhulu. University sibuyile lupane abantu beuniversity baningi njalo bangabantu abathanda ukuthi bangabantu abahlanzekileyo benza izinto zabo ngendlela ethile. So amanzi lawa sebuyile azaba luncedo lukhulu kakhulu ukwenzela ukuthi sibe le university yethu labantu bayo abasebenzayo.
Ilupane Water Treatment Plant yaqala ukwakhiwa iminyaka emibili edlule kodwa lumsebenzi uke wama kulandela ukusilela kwemali. Izinwa iqedise ukwakha isitishi samanzi lesi ngemva kokuthola uncedo lwamadola azinkulungwane ezingamakhulu adlula amathathu i-350,000 evela kuhulumende. Umnumzana Chengeto Gozo, umqondisi weGwayi Catchment Area ezinwa, uthi iLupane Water Treatment Plant iyenelisa ukuhlanza amanzi afika ama-cubic meter edlula amakhulu amabili 240 cubic meters ngehola elilodwa, kodwa wathi okwamanje abakasebenzisi imitshina yabo ngokugcweleyo ngoba bayenelisa ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo. Kulandela uhlelo lokubala abantu olwe-population census ngomnyaka ka-2012 kwaphuma imibiko ethi isiqinti seLupane silabantu abazinkulungwane ezilikhulu lekhulu elilamachumi ayisithupha lanye i-100,161. Okwamanje abangamakhulu amathathu yibo abatholiswa amanzi ahlanzekileyo yizinwa edolobheni leLupane. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane, ngingunompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBantu Rovers yilo eliphutshe liphezu kwengalane kwisigaba seSouthern Region Soccer League ekufikeni kwemidlalo komlindi uyagcina ngempelaviki edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBantu Rovers liqede imidlalo yalo lile miklomelo engamachuma isithupha lane 64 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu elihlezi endaweni yesibili yeLebulawayo Chiefs, kodwa eLeBantu Rovers letheswe inkatha ngoba lihlohle amagoli amaningi laphinda lahlohlwa kalutshwane kuleLebulawayo Chiefs. Umgcini sihlalo weqembu leBantu Rovers uErnest Maphepa Spanda uthi ukunqoba bekuvele kuyinjongo yabo ngesikhathi kusungulwa imidlalo yalonyaka.
Vele ukuyina into eqhathekile. Siqalisa labafana bami sathi sahlala phansi. Sathi sathi goal yethu yikuthi sizame ukuthi siwine iSouthern Region Championship. So kwakathe singizwa ndokujabula okukhulu and ngibafisela inhlanhla enkulu. Ngiyazi silo coach wethu omncane uJohannes Ngozo. Sizazama ukubana simsekele kakhulu ukuze achieve ama-goals alawo.
Iqembu leBantu Rovers libunjwe ngomnyaka ka-2008 njalo ngomnyaka ka-2009 lithenge indawo yeqembu le-Eastern Lions langena kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Lihlale kweminyaka emibili ku-PSL lagunyulwa ladlala kusigaba sika-Division 1 ngomnyaka ka-2011. Liphenduke kusigaba saphezulu ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuthenga indawo yeBulawayo Chiefs, kodwa lizithole selidlala kusigaba sika-Division 1 njalo ngomnyaka ka-2015 ngemva kokugunyulwa njalo kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini ka-2014. Umqeqetshi uJohannes Ngotso uthi kuyamjabulisa ukuba umqeqetshi wakuqala ukuba angenise iqembu leBantu kusigaba saphezulu lingazange lehlukane lemali lithenga indawo.
Thina sijabule kakhulu eZibantu Rovers because maybe thina ithaba ukuqala kuwina championship kwesinye isikhathi iBantu Rovers ade thenga amalokho kuthe kupremier, but that is what I think siyifayithele sibidlala nabadlali bethu labocoach bethu konke le-executive lo-president wethu. I think sonke sisebenza sonke sibambini. I think kwesiwenzileyo.
Amanye amaqembu anqobe kwezinye izigaba ngagoqela eleShapane Mine elinqobe kwisigaba seCentral Region kanye leBlack Rhinos elinqobe kuNorthern Region. Intshantshu ze-Eastern Region kazikazakali njengoba kulokhu khonona phezu kokuba iqembu leYada Gunners lithandwa ukwedlula amanye amaqembu adlala kwisigaba esifanayo. Amaqembu amane anqobe kwisigaba lezi bekumele anqikilane ukuthi amabili azaqeda imidlalo yehlezi phezu kwengalane kube yiwo athola ithuba lokuyadlala kwisigaba se-PSL, kodwa manje akwaziwa kumbe imidlalo izaqhubekela phambili loba hatshi. Lokhu ngemva kokuba inkokheli yenhlanganiso yezifa isuke yachila izikeyi yaquma ukuba amaqembu lawa anqobe kuzigaba ezine kumele ahle ayedlala ku-PSL lapho sokumele kuphume khona amaqembu amane. Usibanda uthi balinde ukuzwa ukuba kuyini okuzathatha indawo phezu kwale midlalo.
Okwathi singithi uma siza kuyo ama-playoffs asambeni siyeqeda ihagi lesiyilandayo singayiqeda sesihlala phansi. And I'm saying singangena ku Premier League, Bantu is there to stay. Sesiyahlala phansi asisaphumi futhi.
Iziphathamandla zenhlanganiso yezifa zithi lolu daba lokuba kuza kuba khona ama-playoffs loba hatshi luzahlaziwa ensukwini ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele besilazo. UMongameli Robert Mugabe usuke lamhlanje elubhekise eMorocco. Amapolisa eBotswana adubule alimaza owesifazane weZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu livalelisa ngoChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.